Vachaura nevagari vepapurazi iri nhasi vagarwe vati varedzi vepurazi iri vebhanga reZB pamwe nekambani yeLandela avo vakabatana vakaomba kambani inonzi Solomio Farms Private Limited vabvuma kuti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dziri papurazi apa dzitengeserwe mastendi vachiti hurumende haisi kuzopwanyira vanhu ava dzimba dzavo kunyange dare repamusoro rakambenge ratora mutongo wekuti vanhu ava vapwanyirwe dzimba. Vagarwe vati vakaita nhaurirano neveZB Bank nekambani yeLandela vakabvumirana kuti vagarwe vepapurazi apa vatengeserwe mastendi aya nemari inoita madhora mana ekuAmerica pasquemita yega yega.
Tikagara misangano yakawanda nebhengi neveLandela tikati vanhu vawaka vanzvimbo ndeyenyu hongu tabvuma, imhosva yakaparwa asi mhosva inouya pamunhu kaende pachimuti. Ngatitauriranei, isu hatisi kuda kupwanya nekuti isu sehurumende chedu kuchengetedza ruzhinji rwevanhu. Chikanzi takunzwai sehurumende hatichapwanya. Saka pano hapana ari kupwanyirwa imba. Pangauye vanhu vaiva neshai remakuhwa kana kuti shai rekunyepa vachiti minista vaya vati pakuzoromo yekuchapwanyiwa kunyepa, ibva yamataura mega kuti kunyepa. Tauya kuzovaka hukama pakati penyu mhuri yeSolomio neZB Bank neLandela kuti mutengeserane nzvimbo ino zviri pamutemo. Hurumende yakati land yega yega isina kudevelopwa yakafana neSolomio haidhuriswe. Ndiri kuzvitaura izvi bhengi riri pano, veLandela vari pano, kuti land yakanzi tinotengesa, munotengesa $4 per square meter. Vakabvuma izvozvo.
Vagarwe vati hurumende ichange ichishanda nekambani yemunyori wezvemitemo muzano PF vapowo mangwana yeZimbabwe Property Owners Trust kana kuti zipoti kuitira kuti vagarwe paSolomio vawane mapepa anoratidza kuti ndivo vave varedzi vemastendi. Vagarwe vakurudzirawo vanhu vakavaka dzimba munzvimbo dzanga dzakachengeterwa kuti pagovakwa zvitoro, makiriniki, machechi nezvitoro kuti vapwanye vega dzimba dzavo vasati vatumirwa zvikonzi zvematare.
Ngatiitei zviri pamutemo. Nzvimbo dzezvikoro inzvimbo dzezvikoro. Pakuvaka pasi pematambo emagetsi hazvibvumirwe. Kana pane angagara pasi pemagetsi ona zvekuita, tisamirira mutemo kuti uye namessenger of court kuzokuudza zvekuita. Iwewo wega kana wawakaibva wangopwanya wega wobvisawo mawindo zvakanaka nemadhoo zvakanaka wega, vakauya vemagiredhi avo hapana chaunotora. Tiri kukumbirisa mukugumisira vamangwana, ndimi wataakutaura navo imimi vezipoti. Handichadi kutaura nemacooperative leaders, takuda kutaura nemi imimi. Imimi makamirira vanhavo. Togara pasi toita programu yekuti by July Solomio inge yaakugadziriswa, vanhu vaite hope dzataurwapo.
Vamangwana vati vachashanda zvakasimba kuti vagaro vepapurazi apa vawane matsamba edzimba dzavo zvichitevera kuwirirana kwavaita nevaridzi venzvimbo iyi.
Zipoti ndo yasiya yanzi naminista ichamaneja purojekti inoyi. Saka tichagara pasi neZB Bank towirirana kuti pa$4 yataurwa tichatanga riini kurisita mari dzavanhu tichiinda kubank. Asi shure yedu ndeyekuti munhu wega wega anovhura akaunti yake kuZB Bank mari yoenda ikoko. Tine tarisiro yekuwirirana nebank zvakare kuti vafinance the development. Saka kana tikawirirana saizvozvo tichazodaidza vanhu vanoda kudevelopa kuti vaite maquotations, zvowirirana nebank vobhadharwa direct by the bank, vanovhura maakaunti kubhengi vachibhadhara mari kubhengi. Tatweta maneja kuti mari dzavo dzisarasika.
Vamwe vagari vepaSolomio vakaita saamai Chipo Chiya vatsanangura vati vafara zvikuru sezvo vanga vave nemakore akawanda vachigara vakabatira hura mumaoko vachitya kuputsirwa dzimba dzavo.
Yeah, tiri kufara chaizvo nedanho iroro endi takasuwa zvisingaiti, asi kozvino tasunungurwa endi tafara nevakuru vachititsanangura kuti zvinhu zvamugwara endi takufara. Tiri kutenda.
Gurukota nona nezvinoitika mudunhu remashonaland east amai apolonia munzverengi vatiwo dunhu ravo rine nzvimbo dzakawanda dzine vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo vakakumbira vagarwe kuti vagadzirise nyaya iyi kuitira kuti vanhu vawane magwaro edzimba dzavo uye kuti vagare munzvimbo dzinenge dzakagadzirwa migwagwa zvimbuzi uye dzine mvura yakachena
asi regai ndibvandototaura nhasi pano minista kuti handisoromiyo necaledonia yoga tine dombo shava yatova tauni inoda kutariswa ionekwe kuti zvakambomira sei asi chiregai kusiya futi ivava vamangwana vamangwana nzwai nyaya yedu yokusoromiyo tine Heathcliff Heathcliff kuda yakunzi yako Harare yakudii tine nyaya futi ipapo dzatoda kuti titaure seprovince leadership yegoromonzi tiri kukumbira kuti muzotibetsera uyaiwo kuofisi titaurirane nyaya dzemasettlements ari kutenderedza Harare kuti kana minista vagarwe vaakudzibata vadzibate kamwe chete dzichibva dzagadziriswa vanhu vagare zvakanaka tine domboshava tine Caledonia tine ino patiri nhasi pagadzirwa ndiri kufara kuti pano pagadzirwa mukatenderera zvemakadai seri kweepworth uku kune zvaakutoitika kuna nabrema munyatsime vana gilston zvinongoda kuti zvinhu zvichitanga zvichibva zvagadzirwa
asi munyori wezvekutongwa kwematunhu mumdc alliance vaseso zvidzai vati bato ravo harisi kufara kuti vanhu vakaita sevagari vekusolomio vanowanzovimbiswa mapepa evedzimba dzavo nebato rezanu pf panguva inenge yava kuendwa kusarudzo asi pasina chinozobuda kana sarudzo idzi dzapera
seutsotsi hundiundi hwakaita sehunoitwa nezanu hwakaipa zvikuru kutambudza vanhu zvakapetwa ava vanhu vasingadi kuona vanhu vakagadzikana zvakanaka munozviziva here kuti kuchitungwiza izvozvi ibishi vakadzinganisa vanhu pamisika vakapaza misika yavanhu vachitora zvinhu zvavanotengesa madomasi mirivo nezvimwe zvakadaro uku kuita kwakaipa zvikuru utsinye wakashatisisa chaizvo zvinofanirwa kusorwa nemunhu wose mukati menyika yedu yezimbabwe
nyaya yechikiribidi papurazi iri yakatanga kubuda mubepanhau rethe zimbabwen muna 2013 ichibata-bata zita revaimbove gurukota rezvematunhu vaignatius chombo vaimbove gurukota rezveminda vahebert murerwa vaimbove gurukota rezvevashandi amai petronela kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu vasolomon mujuru vajoel mujuru asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti hurumende inogona kunge yakurumidza kumedza kutsenga ichada sezvo pachine nyaya iri kumatare ine chekuita nepurazi iri ndakamirira studio 7 kuruwa ndini thomas chiri pasi.